Vachipa umbo wa kukomiti ya paramende inaona nezve mukati nekudzivirirwa kwenyika mairano negadziriro dzekuvhura maboda dzavari kuita. Mukuru webazi iri reimmigration department my respect Gono vati gadziriro dzavo dziri kufamba zvakanaka. Vati vachangobva kuita musangano kumasvingo nebazi reInternational Organization for Migration apo vakazeya gadziriro dzekuvhura maboda.
Discussing the operational situation and contingency plans in anticipation for the opening of border posts. We advise all station heads to come up with plans for the shortcomings faced the reopening of borders, and I am happy to report that the presentations the preparations
Vato wandu wevano vaipinda munyika vachishandisa nzira dzisiri pamutemo wakakwira zvakanyanya panguva yekuvharwa kwemaboda, uye vanofunga kuti uchaderera pachavhurwa maboda kutanga kwazviita. Amai Gono vati chishemo chavo chikuru pari zvino ndechekuti michina yavari kushandisa pasi peborder management system yasakara zvekuti vanotora nguva yakareba kugadzira mavhiza nemamwe magwaro anenge achishandiswa nevanhu vanenge vachipinda nekubuda munyika. Vatiwo pari zvino mishina yavo haikwanisi kuona kana munhu achishandisa magwaro emanyepo, izvo zvinoita kuti mbavha nevamwe vanhu vasingakodzeri vapinde munyika. Amai Gono vati vanoda mishina inoita kuti bazi ravo ribatanidzwe nemamwe mapazi ehurumende akaita seZRP, Zimura nemakambani endege dzinopinda nekubuda munyika, vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kubata vanhu vasingakodzeri kupinda kana kubuda munyika. Vati vanofara kuti hurumende yave kutsvaga imwe kambani ichavaisira mishina mitsva pasi pechirongwa chavo cheintegrated online border management system mushure mekumiswa basa kwekambani yavaishanda nayo yeAfrosoft.
The revenue sector has chosen a committee to look into the issue of the integrated online border management system, and this system is unique in the sense that it involves the whole ministry. Immigration system is going to be able to speak to the police, going to be able to speak to the other chief office, and considering the sensitivities for the information, especially that lies in our registrar general office, it means it has to be guarded closely.
Vatiwo vari kuchinja vashandi vavo nzvimbo dzekushandira senzira yekudzivira uori uhwo hunoitika kana munhu akashandira panzvimbo kwenguva yakareba. Asi mumiri weBuyera South vaJoseph Chinotimba vati vashandi vanenge vachiita uori havafaniri kunge vachichinjwa nzvimbo dzekushandira nekuti vanoramba vachiita uori. Asi amai Gono vati vese vanoita zveuori vanorangwa nenzira dzakasiyana siyana dzakaita sekudzingwa basa. Zimbabwe yakavhara maboda ayo ese muna Kubvumbi, uye pari zvino yakavhura nhandare dzendege dzeHarare, Bulawayo neVictoria Falls. Maboda akaita seBadbridge, Plumtree, Forbes nemamwe ari kuvhurwa kumunhu wese kutanga kwazviita. Gweta rebazi iri vaProsper Kamparami vaudzawo komiti kuti zvinhu zvifambe pamaboda panofanira kuve nekudyidzana kwakanaka pakati peimmigration department nemamwe mapazi ehurumende. Vatiwo panofanira kuva nekudyidzana pakati penyika dzemusadic kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo semuenzaniso dzimwe nyika musadic dzakavhara maboda uye dzimwe dzakavhura, vachiti matanho aya anofanira kutorwa paita kutaurirana pakati penyika dzine maboda akafanana. Panyaya yekuti nyika ivhure dzimwe nzvimbo dzekubuda nekupinda munyika, vatiwo panofanirawo kuva newirirano pakati peZimbabwe nenyika dzakaipoteredza. Immigration department ine nzvimbo 32 dzinopinda nekubuda nevanhu, uye ine urongwa hwekuvhura dzimwe nzvimbo dzinopinda nevanhu. Badbridge ndiyo nzvimbo inopinda nekubuda nevanhu vakawanda kudarika nzvimbo dzese mudunhu reSADC.